Idano iri idano riri kurwadza vanhu vakawanda munzvimbo yehwange, kwozotiwo vanhu vanofarira kuchengetedzwa kwakanaka kwemhuka dzemusango vari kutambudzika zvakanyanya, nekuti hwange inational park. Iri national park kudaro haisingori nzvimbo yatinongotarisa kuti inochengetedzwa mhuka chete, asi inzvimbo inounza mari yakawanda kunyika kuburikidza netourism. Inzvimbo inopa vanhu vakawanda mabasa emasafari vanoshanda ikoko. Saka kupinzwa kwemachina aya munational park kuchavhiringidza kufamba kwemhuka uye kuberekana kwakanaka kwemhuka, zvinova zvichakanganisa mabasa evanhu uye zvichakanganisa upfumi hwenyika. Saka zvinhu zviri kutisivisa zvikuru.
Asi mitemo yenyika yakajeka panyaya dzakadai pachitaurwa zvose zvinoda kuti zviitwe pasati patanga kucherwa. Zvakateedzerwa here?
Havana kutomboteedzera mitemo yeEnvironmental Management Agency yekuti vanofanira kuita Environmental Impact Assessment yekuongorora kuti project yakadaro ingakanganise zvakadini mamiriro enzvimbo. Asi hazvina kuitwa zvinhu izvozvo, asi mitemo uripo wakatyorwa. Saka zvinhu zvinosivisa zvikuru zviri kuitika kuhwange.
Asika vamaguhu, hurumende yeZimbabwe iri kuti iyo marasha akakosha pakuti anounza magetsi kunyika.
Panyaya yemarasha pane zvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti mukatarisa pasi rese iko zvino izvi, nyika dziri kubva kumarasha dzichienda kune yatinoti renewable energy. Nechikonzero chekuti marasha ari kuonekwa sekuti ari kuwedzera kushomeka kwemvura. Nematambudziko akawanda ari kuuya akaita semafashama nezvimwe zvakadaro zviri kukonzeresa kufa kwevanhu vakawanda.
Saka poitwa sei?
Zimbabwe inofanira kuti ifambidzane nedzimwe nyika panyaya yekurwisana neclimate change. So investment muzvinhu zvakaita semaratya ecoal, ndingati kudzokera kumashure, nyaya yatinofanira kuti titaure semaZimbabweans kuti nzira yerenewable energy tingaifambisei kuti vanhu vakwanise kuwana moto, asi uri moto usingazokonzeri matambudziko akawanda.